Ndirikufara chaizvo, nhaka dzedu dziri kukwira kutanga kwetakaita iyo vaccination blitzing pamande. Nhaka dzedu dzaramba dzichikwira kupera kwaita nezuro chishanu. Tanga tatoita more than 10, almost 10 times nhaka dzatakanga taita the previous week. Zvichireva kuti nhaka dzedu dziri kukwira zvakanyanya, vaccination blitz yedu campaign iri kufamba zvakanaka. Asi tiri kuda kuti nhamba dzitokwira kupfuura ipapo nekuti tine matageti akakura chaizvo.
Chinangwa chinyu ndechekuti munge mabaya vanhu vangani namuchida kusvika patageti penyama?
Tiri kukarira kuti dai tikagona kubayira vanhu nhamba inoita kuti tisvike 70% yepopulation yese. Taakutoteerana nemanyu tageti akapiwa neWHO kuti dai zvaigoneka kuti nyika dzese zvisvikewo pa70% yetotal population ndokuti toone macoverage anoita kuti macommunities edu adzivirirwe kubva kuti chirwere ichochi.
Saka vanenge vachida kubayiwa vanoenda kupi? Tiri kumbonzwa vamwe vari kuti hatisi kunyatsoziva kuti tinoenda papi chaiko.
Kungofarawo kwavari kuita kana vachiti hada vasiziya kuti vanoenda papi, nekuti pese pese makliniki edu ese maoutreach kwese tiri kubayira vanhu. Anenge ari kuti haasi kumboziva kuti ndepapi tinenge tichitoshamisika, nekuti munhu wese anoziva kliniki iri padhuze naye. Munhu wese aakuziva kuti maoutreach atinoita mavaccination eunder 5 anoitirwa papi. Zvakare tiri kushandawo nemachechi nemamwe magrupu akangosiyana siyana. Saka tinenge tichitoshushikana kuti vanenge vaakuti havasi kuziya ava ndiwo anaani chaizvo chaizvo. Ngavaende kumakliniki kana wasi kuziya manew site atakaita emaoutreach.
Ko, muri kushandawo sei nezvikoro paurongwa uhu?
Tiri kumhanya chaizvo tichipinda muzvikoro, tichibayira muzvikoro. Ndokutopindura kuti mubvunzo mumwe mamba kubvunzawo yekuti ko vanhu vari kushaya kuti vanobayirwa papi. Vana vechikoro wese kwavari kuenda kuchikoro vanongosvika vanhu vachisvika imomo. Tataurirana needucation netime dzacho zvese zvakanyatso kurongwa kuti vanosvika vachibayirwa vana vezvikoro muzvikoro imomo kubva vari 12 years kukwira.